Vakawanda varikuchema-chema vanoti shuviro yavo kuona vatambi vose vachiwaniswa mikana yakaita sekupinda muzvirongwa zvehomwe yevatambi kana kuti magrants pamwe nekuratidza mitambo yavo pamagungano makuru akaita semaNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA zvisinei nematunhu avanogara. Mumwe ari kushushikana nekushayiwa mikana iyi muimbi wechidiki Leonard Hlongwani anogara kumaruwa ekuchiredzi.
Saka tichikurudzira kuti National Arts Council iitewo zvirongwa zvinosanganisira isu vaimbi vari kuno kumaruzevha.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reAirground Africa vaplot mako vanoti matambudziko aya anogona kugadziriswa kana zvirongwa zvakawanda zvemitambo zvakaita semanama zvikachitanga kutarisawo vagari vekumatunhu akasiyana-siyana kwete kutenderera muHarare neBulawayo chete.
Donzvo zhinji rinofanira kungirira kuti munhu wese anoita basa rakanaka, anoita zvemitambo, ane chaanoita chine musoro, chero ari kupi nekupi muno munyika, awane mukana. Kana yakaenzana zvisawandira kuHarare chete.
Vachipawo maonero avo panyaya iyi vanongora nezvemitambo vachitungamira chikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonidzashe Muonwa vanotiwo mamiriro akaita upfumi munyika ndiwo apa kuti mikana muchikamu ichi ishomeke zvakonzera gakava.
Tinotarisira kuti hurumende iwo ichiisawo ziso rayo pamararamiro nemafambiro enyaya dzevanoita zvemutambo.
Asi mumwe mutambi anogara kwaMutare Igi Matope uyo akambobudirirawo pamubayiro wehomwe yevatambi pasi pechirongwa chesangano reCulture Fund cheCreative Actions icho chinonziwo nevamwe achipe vatambi mikana yakaenzana anoti vari mune zvemitambo havafaniri kurasa mbereko nekufirwa.
Ini ndoda kukurudzira mamwe maartisti ari muno muZimbabwe kuti variki kurasa tariro nekuti kune mikana yakawanda muno muZimbabwe pamwe chete nekunze kuti vakakwanisa kuapply magrants vanawana.
Asi murongi wemabasa musangano reCulture Fund vasimba mudokwani varamba kunakurirwa nyoka menyu vachiramba kuti vanokoshesa vatambi vari mumaguta makuru chete. Vachitaura neStudio 7 panyaya iyi mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende ine vamiriri mumatunhu ose unova munongedzo kuti havanawo vari kusiya kumashure. Kopane vane zvichemo vanyani vati
tine madistrict offices eMinistry of Sports, Recreation, Arts and Culture ari muEach district kusanganisira madistrict ari mumadhorobha nemadistrict ari kumamisha. Vese maartists ari munzvimbo idzodzo vanokwanisa kuenda kumadistrict offices aya vachinobatsirwa zvakare nevanhu vemuministry medu vachizosvitsa shoko kumaprovincial offices edu zvichizoya kunational office zvichireva kuti tinobata kwese.
Vawedzera vachiti zvirongwa zvavo zvakaita seNeshamwari Dance Festival, Jikinya pamwe nenama zvinobata kusvika kumatunhu madiki.
Vese maprogram iwayo anobata kusvika kumadistrict level kuti munhu wese akwanise kuwanikwa achiwana opportunity kana kuti mukana wekuti ange achiwana pundutso kubva mubasa raanoita uye achiwana kuonekwawo nenyika nekuti anenge achigona basa raanoita.
Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vanoti bazi ravo riri kushanda neNational Arts Council of Zimbabwe kuvandudza chikamu chezvemitambo. Mune imwewo nyaya, kwange kusingadanwe anonzwa nezuro panzvimbo ye7 Arts Theatre muHarare apo vaimbi vemusambo wehip hop kubva kuAmerica vanosanganisira D1, Nick Neutrons, Led Beast naCreed vakange vachitandadza vanhu pasi pechirongwa chinokokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe cheNext Level Hip Hop Academy. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.